Good evening, Zimbabwe. Welcome to your youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America. It's a Tuesday, November the 20th, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are looking at the challenges facing young people as they grapple with unemployment and the obtaining economic challenges. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. As you know by now, we are also streaming on our three websites, VOAShona.com, VOANdebele.com, as well as VOAZimbabwe.com. Many young people say they are increasingly getting desperate due to record unemployment and the ongoing economic challenges. They say the hope they had after the removal of Robert Mugabe from office by the military this time last year has disappeared. In short, life has become bleaker. We'll be hearing many such voices today, but also, if there are positive stories out there, please come on board and share your story. Ikudibana izihlobo esithandekayo kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje kungo lwesibili mhla zingamashumi amabili kuLwezi. Isiqokoqela sendaba kulolu hlelo lamhlanje isikhangela ukoma kwempilo kwabasakhulayo. Njengoba siyakwazi umnotho kawumanga kuhle, imisebenzi iyasilela elizweni, kanti njalo lo mnotho nje jikelele kawumanga kuhle, imali kasitholakali emabhanga. Zona nje inhlelo zokuzithuthukisa ukuze abasakhulayo bathole ikhono lokuzimela, bazithuthukise, bathi hayi kunzima kakhulu kulezi insuku. Abaningi esikhuluma labo bathi ngesikhathi kugenqulwa umgabe embusweni nyakenye, ngalesi sikhathi, ngaliviki, babelethemba lokubana hayi sesifikile eKhenani, ezweni loluthi lochako. Kodwa ngokutsho kwabo lamhlanje abaningi sebezisola bathi hayi asisakwazi ke esakukhiphela umgabe embusweni. Abanye bathi impilo isinzima ngokuphindiweyo, ngokwedlula indlela ebeyiyo yona ngesikhathi sikamgabe phansi kuka Mnangagwa. Siza kuzwa ke kwabasakhulayo lamhlanje ukuthi bathini, kambe baphila njani. Lawe nxa ungosakhulayo siyakumema ukubana uze kuhlelo usichazisele ukubana uphila njani. Uzikhusela njani, uyikhusela njani imuli yakho. Ndiyo nyaya yatere kukurukura nezvayo nhasi muchirongwa chenyu vatereri, chirongwa che The Connection, chinova chirongwa chevechidiki, iyo inova nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Tiri kuda kunzwa kwamuri vechidiki kuti nokudaro muri kurarama sei, nekuti mabasa ari kushaikwa munyika. Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Varipo vamwe vari kuchema chema wo vachiti vanenge vachikumbira, vanombokumbira mari kumabhanga akasiyana siyana vachida kutanga zvirongwa zvekuzvisimudzira, asi varikunyimwa mari dzacho. Saka tikuda kunzwa kwamuri sevechidiki nhasi kuti ko zviri kufamba sei. Pachirongwa ndigamuchirewo vasimba rashe manyika. That's our first guest. Simbarashe Manyika, spokesperson of the Zimbabwe Youth Arise. Simbarashe, good evening and welcome.
Good evening. Thank you for having me on the program.
We appreciate you taking your time. Many people, especially the youth, as you'd remember, Manyika, last year this time they were very excited about, you know, the removal or the efforts to force Mr. Mugabe to quit that were still underway. But a year later today, many people are saying we still have not realized the jobs that we were promised. Almost all the hope that we had is gone. Can you relate to that kind of feeling?
Oh, yes, yes. I remember last year, this time I was also part of the people who marched the streets of Harare in joy and anticipation of a new era by then. And we were looking forward to, you know, the change of the status quo in our nation, particularly in our economy, as well as the promises that were laid by the leaders, you see. But like you said, yes, we 12 months down the line, and we seem to be having no much change, if there is any little of it. And I do definitely relate to most of the youth in Zim to that situation and experience that we are right now. It seems like there is nothing that is really changed.
Saka muri kurarama sei vamanyika se vechidiki?
Parizvino zvinhu zvakaoma. Sezvamataura mabasa hakuna. Vana vari kubuda muzvikoro vakawanda mumayunivhesiti. Mayunivhesiti haasi kuregenza kuita churn out magraduates and ari kuwanda by the day. Vasiri kukwanisawo kuenda kumayunivhesiti vari kungobvawo kuma O level, kuma A level vakawandawo zvekare, vari kunguvawo amongst vazhinji who have been in the job hunt. And vazhinji vapeta resort to any means of living. That's why you see the vendor community iri kuramba ichiwedzera zuva nezuva, kunyangwe vakada kumhanyiswa mumastreets kuti vabude. Hazvisi kukwanisika nepamusana pekuti vanhu havana other means to live with. Vanotorisota kune anything that they find their hands to do, but the situation is not okay, it's not good.
Thank you there. Simbarashe Manyika of the Zimbabwe Youth Arise. Please do stay on the line as I welcome Zenzo Nyoni of the organization Unemployed Youth Forum. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
How are you, sir, Mr. Nkomo?
We are doing great. And how are you doing?
I'm very much grateful. I'm not complaining.
You must be a rare species, Nyoni, because many youth like you are complaining about unemployment and the current state of our country.
Yeah, Nkomo. I think everyone, especially young people, are complaining about the status quo in Zimbabwe. As you know, that the current government, before the elections, were promising the youth employment that will be a better, as of you know, that Mnangagwa government is the same with Mugabe government. So far, so good. Since election, we haven't seen any changes of the employment creation. So every youth as of now is complaining, and especially the youth. I heard one of my colleagues saying some of the youth in Harare are dropping out from schools, ended up resorting to drugs dealing or drugs abusing, so forth. So so far, we haven't seen any change. And then it's a challenge for us as young people because without employment in the country, I think it gives the youth to resort to some of other ill treatment of doing things in a country. So it's a challenge, Mr. Nkomo. It's a challenge. So far, we haven't seen any change so far in the current government of Mnangagwa.
You lead an organization of young unemployed people. Can you give us some of the anecdotes, some of the stories that you are hearing from these people, some of their experiences?
Okay, thank you so much on that, Mr. Nkomo. So far, especially in my organization, because we visit most in rural areas, even in urban areas, also in peri-urban areas, the challenge is that, yes, we do have the youth that are graduated so far. Some are post-graduates, some are graduates, some are professionals. So far, they're selling airtime. Some have resulted to be vendors. Some, as we speak, are pirating with Wonder Peace because they don't have anything to do. They ended up resorting to do something. So far, Mr. Nkomo, we don't know what exactly we can say about the current government. If we look at the remarks that has been made by Mnangagwa before the election, he was saying he will give power to the provinces or states or regions, especially on devolution of power. But so far, all those remarks haven't been implemented. So far, the current government and the previous government of Mugabe is the same. So I believe, as of now, it's worse than before. Because if you look at the status quo in Zimbabwe now, things are has gone up. Everything is up now. So the employment has gone down as well. So we've got a challenge, especially for the youth. And on that matter, it creates a lot of crime that is being done by the youth because, you know, if young people are not working, at the end of the day, they resorted to end up abusing alcohol or alcohol abusing them. And then if they're drunk, they ended up not knowing what exactly are they doing. And then they ended up robbing some people, robbing some women, everyone. If you look at the percentage of working classes now in Zimbabwe, it's 2% out of 100%. So it's a serious challenge, especially for the youth.
Thank you there, Nyoningeza, kuweke ngithathe umlaleli, vamanyika nemiwo murambe maka muri parunare. Nimbotora mutereri wedu wekutanga hazindi changa chirere. Wakadi ako mutereri?
Wakadi
wewe. Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Aha, maizwa ya tiri kufia nasi. Muri kurara mause ise vechidiki.
Mkati, kutura mane
nyasi. Muri kurara mane mna mato.
Kutura mane mna mato. Mkati, apana anu kuna kuronga. Kana ukuna oti nasi. Kapa mbasei. Kati, zizizizi. Nungu karaka uzi. Zari kungu nyura tiri buda.
Asi munhu wenyama agoni kurarama neshoko ramwari chete anodawo chingwa saka chingwa chacho muri kuchiwanawo sei chiri kubatika muri kushanda muchiwanawo cheuviri here mbotitsanangurira ipapo kuti kana muchimuka makuseni muri kuzvifambisa sei ipapo your daily routine.
Utongo muka, uchungo bata ungo, utenderera, uchungutiki na magadeni. Ngeta huku zwechua ni, zika dikutu unu kutisha maria kutenga zango, gara ziri zungo la nisa marani wana kurebe kare, no marani rata kutu.
Saka kana mambo bata mugadeni, ipapo, amsho muri kutengesa madomasi, muriwo, nezvimwe zvakadaro daro. Pamwezi munogona kubata mari.
Izvozvo unozosara wotopera mari yacho usingatorangariri kuti wakambobata mari iri nechiri.
Aiwa asimombo yedza kutswaga kana kuti maloni kuma banga kuita tuma projects tungamubatsira Aiwa, moramba maka shinga muzvare kana kuti ndiye mai changa chirere zvichanaka rimwe gore. Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Ngipenduke kuwenyoni ngingakai kumanyika umzwile umlaleli yakhuluma lapha uthi uphila ngokuthengisa imbhida kulimayo imbhida amatamatisi lani lani isiyimpilo yabasakhulayo abane
Nkomo engingakutsho mfowethu kunzima kakhulu kubontanga because if you ungakhangana isituation yelizwe wonke untanga is trying to earn a living ngendlela esesijiya like I said before ukuthi abanye bagcina sebengena entweni ezingalungile sebebamba abantu and nxa kungalamsebenzi kakhulu elizweni kumbeni endaweni ejiyene utholakisele ukuthi amacala ayanda kakhulu i-crime rate iyakhwela kakhulu ngoba what will be happening is ukuthi ama-youth agcina esesiba energetic ekwenzeni into ezingalunganga and abanye begcina lama-cases of rape agcina esesanda ngoba bayanatha utshwala bedakwe ama-school livers natha utshwala edakwe at the end of the day ikwenzani yukhomitha ama-cases amacala so the issue ekhona Nkomo yikuthi i-government kayivume ukuthi isiyehlulekile and umnankago wayekhumbula ukuthi umbuso wokuthi ukuthi kulula ukubusa wapromisa abantu into ezingayifisi same okwakusenziwa i-government kamgabe promising youth 2.2 million jobs which about 2.2 million jobs ngaleso sikhathi abantu abaningi baluza umsebenzi about 2.2 million people they lost their jobs same to this hour same to this time nangaba promise the youth employment we haven't seen any change for the past 4 or 5 months after the elections and the situation in the country now it's surprising now what thing in media it was $49 50 cents 49 in media it kitchen which is very surprising uthi ukuthi ama maid if you look at the salary ka maid abahola ama $50 can no longer now buy in ilotion yokugcoba nxa ehola $50 sebeze ezindlini it's very surprising it is ngasele ngalelo hlobo so of which it's a serious challenge especially for us as young people not only abadala not only those people abale imali but we believe ukuthi i-government amafela are within the government I remember when we look at i-article ekaSilimumba put it clear ukuthi who are those people abale corruption esidrene ilizwe but at the same time because of those facts waxoshwa e-Reserve Bank which is the government engafuniyo iqiniso and it's a very critical time whereby it needs young people of Zimbabwe to unite and stand up. It is about to arise against the government. Yes, it has to be. Because it's our country, we love our country. We are Zimbabweans. We can no longer run away to see South Africa see overseas. Who will solve our problems yet? So it's our time. And I'm always telling our youth, come on, workshop, youth, stand up as like South African youth. And in Minangama, South African youth, and Chinese, and Chinese, and Ethiopia, they are right because what they do is what they do. Why can't you do the same? It's our country. Let's die for our country. Let's stand up as young people and fight for our country. Because I think about it, Abantu and our ministers, the Fundes Bolas in Zimbabwe, the Selacho is Bolas in Zimbabwe, or by Lacho outside the country. But we, Amas Mokwen youth, it is a suffer more. And we are the ones who campaign for them and elected them at the same time. And we vote for them at the same time. And at the end of the day, we're just like useless people at the end of the day. So I think we have to stand up as young people.
Thank you there, Nyoni. And please do stay on the line. It's 20 minutes past 8 o'clock Zimbabwean time and 20 minutes after 1. Emini enkulu maskati kunoku Washington, D.C. Nasi mchirongwa chenyu cheve chidiki tiri kukurukura ne nyaya yekuoma kwezvinhu. Kushaikwa kwemabasa nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika tichida kunzwa kwamuri vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Ilo utaba isingalo lamhlanje sikhulumisana labasakhulayo sisizwa ukuthi liphila njani mumeni lo omubi kangaka wezenotho elizweni. Sikhangele ekhasini lethu leFacebook laphana eleVOA Ndebele bayaloba abalaleli kulo sidwaba sedikazi uthi yena siyokhala kuzwe bani msakazi akulanto ehlanganayo eZimbabwe. Andine mumwe mtereri zvekare parunhare vamuda vanhu maakadi enyu vamuda vanhu.
Siripo yedu makati makasimbawo.
Aiwa, takasimba yedu. Matibata muri kupi?
Ndamubata ndiri kuMpumalanga South Africa.
Kwakamira sei ikoko?
Kuri nani, hazvifanire kumusha. Topemapema zviri nani. Kufamba une kagonyeti ndidzwapera unoita oshandika.
Aha. Isaka muri muchikairo wemagonyeti. Na loro nare rwenyu vamudavano. Mboti famba fambe imbichana pamuri papo akuzi kuita ko. Murundi nzwa here.
Ndiri kunzwa zvakanaka chaizvo.
Aha, takunzwanana. Ndabvunza inini ndati saka muri muchairo wemagonyeti here?
Ndizvo zvamandiro chairo magonyeti baba.
Aha, saka muri kuwana wechiuviri ipapo?
Hakuna zviri nani zvasiyana nekumusha patakabva kuno tiri kuona kurarama.
Mhm. Asi vamwe venyu vechidiki vamakasiya kuZimbabwe uko kana muchikurukura navo hanzi zvakamira sei vari kuraramawo sei?
No, kuZimbabwe kunonetsa. Nyaya netsa kuZimbabwe inoita kuti zvinhu kuZimbabwe zvinetse. Kune chikwambo. Chikwambo chiri kuZimbabwe chikabva ndekuti vanhu vari kuZimbabwe nesu takatiza kuuya kuno hatina kutiza zvematongero enyika. Takatiza nhambo kuona kuti izvi zvenyika hatikwanisi kuti tingakunda pezviri. Chikwambo chanetsa chiri kuZimbabwe. Zvinhu zvese zvinoitwa munyika hapana chakachena. Vanhu vanofa, vanhu vafa vozwa kuti aiwa vatourayiwa nemheni. Akuchinyatsokutoona kuti munhu ari kutemwa nebanga wakatarisa. Vanhu vakafa kutangira kuhondo dzemutumbani kumatembelelendi havaripi. Kuchivanhu chedu vanoti munhu ukauraya munhu ngozi munoenda kouripa. Ndokuti zvinhu zvikwanise kuita zvakanaka. Manje ava vanhu vanotonga nyika variko ava vanoita nekuti havadi kuti vasviba havasi kuripa ngozi dzavakaita. Pakafa vanhu vakawanda kumatembelelendi. Asi hapana kana chimwe chipi chakaitwa. Marine zvino taiona vanhu vachipuwa zvimombe kusaidhi kumatibeni. Hazvitauri kuti mombe idzi ndedzei kungoita sekuti dzinotambiriswa ko dzakaiswa kumatibeniend ko kumasonarend ko kumadikaland ko kumasingo. Saka zvinhu izvozvo ndozvinoita kuti vanhu varambe vechitambura. Pambo icho chechinyika vanditi pahurumende vai yanga ine tsitsi nevana vari munyika yaifanira kungobuda yombobva. Yombo siyo vanhu kana nyika zvachenurwa chipambe chiya chabva vozodzokerazve votonga nyika. Nekuti nyange vakachingana vakadini varungu pavakabva munyika vakasiya mari yakazara mubuda. Mafamasi zvinhu zvese zvanga zvakazara. Ndakakurira muHarare mapurazi ese akafa maminista mazizirani mapuraza atinakana minister one arikurima arikuprodusa something. Why vachitadza kuprodusa zvinhu vari kuisa kupi vane mari handizvisi ndiani anokwanisa kuti andishandure mvura irimo muzimbabwe varungu vakaita
tinotenda vamuda vanhu nekupinda muchirongwa. Saka ngozi yematepeleland ndiye yakabata zvinhu apa.
Haisiyo yoga kubva vechibva kuhondo kwakafana kawanda. Saka vanofanira kuripa iyo yakatoonekwa kune vanhu vakawanda vakafa vanhu individual maminista vangu vanoita ekuzvinji vanhu vanochifunzina. Zvinhu izvozvo kana zviriporopa munhu ukauraya munhu kuchivanhu kana imunikizi kwaminobva. Ukauraya munhu usati wasangana nemunhu kutaunship wobhotora dhiringi uri kuvira dhiringi usinga tizosiyopeka endai mundoripa vanhu vese vazvese vakaurawa ngavaripiwe ndokuti vazoshena vanhu vese vatipiwe vakone kutiganira nyika yatinayo mizimu neropa rakawanda revakaparadza ndoriita kuti nyika isatifambira mberi ndo maonero angu inini.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa vamuda vanhu.
Tinotenda baba.
Hanzi na vamudavani yakhuluma Lisizwa. Khuluma enye theory emiyodwa ithi udaba oluhluphayo eZimbabwe olwenza umumo ungabi nganeno kungabi loluto oluhambayo yimimoya yabantu ababulawayo kudala from indaba yekukura hundi after independence entumbane la kwezinye indawo. Yakhuluma ke Lisizwa ayithi hayi yikho kubambilizwe khonokho ngesishona kule mkhuba leyo ukuthi ungabulala umuntu kuthiwa kuba le ngozi iyabe imele ihlawulwe yahambe ekhipha inkomo kumbe zilithumi kumbe bakubizele zingaki. Ngaleyo ndlela Lisizwa ayithi yikho okumele kwenziwe eZimbabwe kuqala kona le matebelele siya emashwingo siya yonke indawo yikho ke ukuba na imimoya leyo inzinze kuqala ukuba lotshintsho elizweni. Ndimbodzokera kwamuri Mkoma Simba vanonzi ndiwa Simba rashe manyika ndebe sangano rewe chidiki erinonzi Zimbabwe Youth Arise. Imimi se sangano Mkoma Simba munombo garapasine vechidiki muchiva dzidzisa here muchione sana seve chidiki nenzira dzamungatora kubuda mumadhaka ekusamira zvakanaka kweupfumi uhu.
Sangano Youth Arise ndicho chinhu chataka batana pamwe chete seve chidiki kuti titaure nenhau idzi. So far tine maprograms kuita nevechidiki vari mumayunivhesities kunyanyanyanya vemastudent unions UTOKOF anazikosu nanazinasu vari kutungamirira vamwe mumayunivhesities ikoko kuti titaure nenhau idzi. Chinangwa chiri chekuti we identified normally the problem right now that we have is we are standing on a breathless nation as youths where we don't really have ratingati izvita zvedu senyika pamwe chete takabatana zvinhu zvatinokwanisa kuidentifya as we come together as a nation things that we talk of tichiwirirana pamwe chete. For example, pane zvinhu zvatisingakwanisi iZANU-PF MDC, but zvinhu zvatinokwanisa kuti ndezvedu semaZimbabweans tisati tapatsanurana. So we are trying to bring together my youths on common grounds. And then we discuss tisimboita discard my differences here. So that's why we tried to bring because we all know Zikosu is an affiliate of ZANU-PF. We all know Zinasu is an affiliate of MDC. We had Mutwaku, which is an affiliate of Mkwakas, Mutwaku Student Association, Koblawaye Patakaita Lodz last month, so Zimbabwe Youth Arise. And we said, we came under one roof, you know, which is one thing. So far, chirikunetsa pakati pedu kuti nepamusana pekungoti ndine tag rekuti ZANU-PF, ndine tag rekuti MDC, ndine tag rekuti chakati, handikwanisi kutyisa nemuwakidzani wangu anofunga mafungiro ake. But at the expense of the nation, at the expense of building our nation in unity, those things are true to try as Zimbabwe Youth Arise, kuti sisi chidiki, ngatimbomirai kupfeka magirazi aya anoona ZANU-PF chete, anoona MDC chete, tine zvinhu zviri critical pamberi pedu. We need to industrialize our nation. We need to bring jobs kunyesu wechidiki. Pane zviri common pakati pedu. We need constitutional reforms. Zvino benefita munhu wese despite of a political affiliation. So ndo maprograms vamatiri kuita kuti tionesane sevechidiki. Right now in the next month, so 1 December, tinenge tiri kumasvingo for the Great Zimbabwe University edition of these dialogues. Zvakare tiri pamwe chete from different political, you know, Mr. Komo challenge yaitika ndekuti tiri kubva from a history that is marred with violence, right? From how we got our independence even into post-independence Zimbabwe. Kuti vanhu vazhinji pachavo kuti vagare pasi pamwe chete vataurirane zvinhu zvinoendeka kumberi, hatisatani culture iyoyo. Zvaakutokushamisai kuti even zvapinda nemumakereke. Recently we had a video that was going round, ichiita marounds pa social media yeimwe yemakereke, vari kusimudzirana zvibhakira inhau yekuti as a nation zvatoprocida zvatodarika matongerwo enyika. Zviri kumunhu wese kuti hatina culture of coming together in our differences and addressing our issues tatinenge tiine common understanding padziri. Tinozoenda hedu tonomhanyira matongerwo enyika edu atinoda mapati edu, asi tamboleya foundation yezvinhu zvatinofanira kunge tichinzwanana tiri pamwe chete. So yes, Zimbabwe Youth Arise, do trust yedu yatinayo kuzvinezvi kuti the youth is come together. We were talking tichiti chimwe chechinhu chatiri kunyanyisa kutsimbidzira ndechekuti onai patakatanga nevava vechidiki vari mumayunivhesiti kuti ndimi vava vatungamiriri vanhasi namangwana, uye ndimi muchasarudzwa dzimweni dzenguva nemapato enyu, sekuti Zikosi ndimi muchasarudzwa neZANU-PF, Zinasu ndimi muchasarudzwa neMDC, chakati ndimi muchasarudzwa nepati yakati. But tarirai iko zvino izvi mava kutomhanya nemapato enyu muri paunivhesiti muchisiya vana vamuri kufanira kutungamirira into their policies kuti maone kuti vagara zvakanaka muunivhesiti. So that's where it starts, kuti munotanga kumhanyisa mapersonal interest, political personal interest at the expense of the ordinary citizen. So these are the issues that we would want and we are addressing sema youth, Mr. Ngono.
Thank you there, Mkoma Simba, and please do stay on the line. Simba Rashe Manyika, wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Arise, awenhlanganiso emela abasakhulayo abamabandla achiyeneyo abagoqela beZANU-PF, abeMDC, lamanye amabandla nje achiyeneyo. Nxa usanda sixhuma isikhathi 25 minutes before 9 o'clock lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo sixoxa ngobunzima ontanga abahlangana labo emumeni wezenoto okhona esiwubonayo. Nancy isa ziso esi kakategile yo. Yechi no ichi ziviso chaka kosha. Tomorrow we will be bringing you a town hall meeting in Harare at Crown Plaza Hotel, where our reporter Praxedis Jeremiah will be leading a discussion on the current state of affairs in Zimbabwe, looking at the economy and the politics of the day. We have a little promo on that. Let's roll it. My producer is sleeping. Please run the promo on our thing tomorrow in Harare, on our meeting.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi. Umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center. Ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu. Liyamina kulezi ngqondo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo ngomtoko mhlaka 15 Lwezi ngeviki ezayo, eHarare mhlaka 21 Lwezi, eGwanda mhlaka 26 Lwezi, eLupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuduzi ya 2 koBulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibeneni lami uPraxedis Jeremiah kulezi.
So that was Praxedis Jeremiah there. We've been to Motoko already. Then tomorrow, Harare, Kobulawayo, Siyeza, Elupane, Ekwanda, Njalo, Terikuya, Tenderemberi, Nechirongwa, Vamanyika, Lawe Mnumzana Nyoni. Please do stay on the line. Ngitate abalaleli. Ndimbo Tora, Vanyekete. Magadi, enyu Vanyekete.
Ipo angu mitingo mwoma kadi.
Aywa, tinofara kana mchifara o.
Aywa, mfasa tinga wana kubukati mga mwoma kadi.
Go, zanyanya kudaru hiri.
Ziku mawina.
Mbo, tisana ngurira ima omero azraita. Murugura ramose.
Mararamiro edu arizines, ndekuti isusewe chidiki. Kwa shai kwa mabasa, tanga ata abezi ni warimi, kikita kwa mabasa yetu fida mombi. Sunu hoteta hati lage kuti njimbo yedu ya kambayaro waneti uweke mombi. Mombi, hapuzi zina huko mbasa. Kuti mwanusha na kasho mkakani. Nga mwanku kwa kanda na kuta mbasa.
Foni enyu mkoma wangu wa Manyekete, mboti famba fambe kwa muri ipapo, maybe tinganzwa na
right maunindo
nda kukunza ibo manji endara enyu mberi
na andri kuti mwombe za kafa mshandiri kwa kuti kutinja kubo maria kawanda hizi mwombe za kafa hasicha iti saka osaru za saunoda kushandira shuma iyo kana kuenda kumba kwenyu. Zvino ona kuti kuenda kumba hapana zvinobatira wotofira ipapo. Wochipuwa mari yaopo iri pafoni. Woenda kwamurambinda wonoona kwamurambinda kuyako. Zvinhu zvacho hazvitokwani chimwe tete pamari yawapuwa. Nezuro chaenda akapinda mamurambinda ndichida kutenga window. Rinonzi $50 neusa. Ndonzi vanini 60 nebond. Inini handitombotambiri mari yacho inombosvika kwedziko. Saka ndokutona kuti ndautongofira mune dzemapango.
Saka basa matindere ramunoita ramuri kuita ndere kufudza mombe.
Ri kufudza mombe.
Okay, muchitambira mari pamwedzi.
Ndizvo kutotaurira nokutongochengetedzana wozvibata mombe dzipadzanga dziripo ndangachipuwa $80 ichiri kuti one kane usaria. Saka iko zvinezvi manje kana mushandiri wacho kuti ngokati kuti ngatiite rate anotokudzaka kuti uri kuota hope ndiye wana kupi mari yaurikutaura nekuti neisa yacho hari wanyu. Saka inini ndine mhuri iri kutanga kuyaruka inotodawo kuenda kuchikoro zvakura kuti vana vacho kubhimu kana ndakatarisa ndiri munhu akagwinya kuti kana ndichionekwa bhimu haigoni kuva ndakumotisa nekuti ndiri munhu anofanira kunga achishanda. Saka zvakadaro wotoona kuti hapana kwatinota risa kutofana kuringo takuto ita revision ndiona kuti kubva pakutanga ZANU-PF payakatanga kutsvaga ritsigiro ichirwa hondo chaiyo vabereki vedu chaivo yakavanyekera ichiti kana tikahwina nyika muchatakura mufudze nehelikopta kuita ngoro muchaindiroya mwana wamisisi kusuka ndiro saka information yavo ingori based by information yekukambena but paground pasina zvavanoita izvozvo zvipesa pakanzi new declaration Zimbabwe is open for business taitarisa kuti kusvika patiri nhasi tofanira kunge taakutiwo nyange vashandirwi vedu vakutotipawo bhonasi but taakutoona kuti basa racho ndo riri kutonyira zvoreva kuti izvo kwataakuinda uku taita dambudziko rekuti munhu aifanira kutonga nyika munhu wechidiki ane vechidiki pamwoyo kuitira kuti mabasa edu afambe zvino zvakaita problem yekuti pakaita munhu akaita musengabere unoona kana munhu aita musengabere mukadzi paanogara pamusha nomukadzi haagoni kumuchengeta akasununguka because angoona mukomana ari kufambapo anongofunga kuti kuda ndiye aiva mukomana wake achiri kumba saka angova nyaya yekuti ukada kutaura zvepamwoyo pako unongofungidzirwa kuti ndiwe uda kubvita masimba zvino hatigoni kurarama takatarisa pane masimba chete tisingatarisi kuti vanhu vacho hatida kutungamira vanodyei
Saka muri kuti mune mhuri vana vakuenda kuchikoro vangani vana vacho
ndine vatatu
vatatu vari kuita magrade ani saka vese vanenge vakatarisira pamari yamuri kuwana iyoyo mati 60 kana kuti $80
ndachipiwa 80 sezvino ndo yakunzive mombe dzakafa saka handichatozivi kuti zvinoita
haiwa tinovimba kuti zvichanaka mumwe musi tinotenda nekupinda muchirongwa vanyekete
ndodzi nyekete nyekete samiro nyekete kana kuti vanoti zvavanoziva kuti nyekete ndodzi nyekete kwete manyekete
tinotenda necorrection there Samuel Nyekete
yes
haiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu
masai
uya kuluma ke lo mlisa uthe yena uphila ngokwelusa ngumalosi usebenzela nje abantu abalenkomo uyelusa uthi ubesebenza ehola amadola ayisishiya galombili angamachuma isishiya galombili $80 kodwa inkomo zekhiwa zomlungu zisuke zafa kwasala ezinlutshwana ngokunjalo umlungu sesithi hayi i-$80 liyana ngisenelisi ukukupha injalo sokumele ngiyehlise kancane uthula abantwana abathathu abaya esikolo omunye form 1 omunye uthe grade 4 omunye ansazwanga ngakho uthi hayi impilo inzima kakhulu ngithathe njalo omunye umlalele ecingweni uDawu kunjani Dawu Halo Tawu baba.
Halo.
Yebo Tawu kunjani?
Sikhona, linjani lana?
Hayi siyaphila. Usixhuma kuphi?
Ngise Gwanda.
Kunjani majawunde?
Hayi kukahle.
Aha, uyizwile indaba?
Yee, ngiyayizwa bakithi impilo inzima, nxa ungumuntu omutsha, hayi impilo inzima kathesi kwalesi sikhathi.
Liphila njani Porta?
Akuphileki ungazi uzama ukwenza okuyibusiness ukuthi uthenge izinto kwezinye indawo sezithengiswa zisenza okokuphiwa ngathuthu lapho ezithengiswa khona kumele kudizwe lapho kudizwa khona lanxa usuthi iyadengisa amapolisa sekulandele kuthathela akunzima ayikhona okokuhlala
aha ulemuli kumbe lokho lilungele izimele
Angile muli.
Unkosikazi labantwana.
Yeah, abantwana abathathu.
Abathathu.
Yeah.
So nxa uvuke ekuseni ukuzuyiphandela imuli yona leyo kuyino yakuthengisa ukwakhuluma uthengisa.
Yeah, bengithengisi grocery manje ngendlela eselikhwela ngayo le ndlela izinto zangkhona sezitholakala ngazo sezitholakala zitholakala nxa ungaya ku okay bathi thenga 2. Into ezimbili angeke uthenge into ezimbili uyozithengisa uphinde ubuyelela inini uthenge into ezimbili uyothengisa avela angeke uphile
Aha, kwenziweni pho Spanda baba, kuyini okungenziwa, kuyini elingazenzela khona lani mhlawumbe njengabasakhulayo leli bambane ngoba kuthiwa izandla ezinengi lobuchopho obunengi benza umsebenzi ube lula. Awukazi ucabange ngokubambisana labanye abantu nje abanye abasakhulayo libambe iqhaza le phanamacebo ngendlela elingazilandela ukuze likhona ukuphila.
Kunzima vele ukubambisana, kunzima ngoba nxa libambisana labo kumele ubambane labo. Ingxenye bona nxa bebona ukuthi bala kunye abakutholayo kwenye indawo baya bengafuni ukubambana nabanye, vele ukuthi kuthiwa abantu bayabambisana kunzima ngoba abantu abatha vele sebe-divided kuleli lizwe. Abanye sebengabaliyani iphathi, abanye sebengabaliyani iphathi, abanye bayathola, abanye abatholi. Ukubambana ngeke kube lokubambana nxa kunjalo.
Mhm. Kuyini mhlawumbe okukhangeleleyo okungakujabulisa lawe? Okungakuthuthukisa ongafisa ukukubona kusenziwa mhlawumbe nguhulumende?
Esingakufisa ukubona kusenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende wethu lowo ayekele ukube edlalisa imali enika abantu izinto, ngoba kakusibhadali khonokho. Kumele ukuthi ayenze ukubana kube nemisebenzi, ayenze ukubana senelise ukusebenza, singenelise ukusebenza sizifikelele imini zethu, singathabeli into zokuphiwa. Ngoba into zokuphiwa yizo esezisibulala, yizo ezibulala ilizwe, yizo ezidla futhi imali kahulumente. Yine sithi kala mali kodwa uyanika abantu ama-satellite, uyanika umuntu, uyanika izinto eziningi ezijeleyo, enika futhi ekhetha khonapho, yikho lapho kunobunzima khona.
Mhm. Hayi, siyabonga tawu, silethemba kuzalunga.
Hayi, kulungile, bongile lapha.
Hayi, siyabonga. Ngutawu ke lo osixhume esekwanda emajawundeni. Enyoni uyabezwa bayakhuluma abalaleli. Ngalo, yebo Nyoni.
Ya bengithi ngizwile indoda yokuqala ekade ikhuluma isegoli sithi kakhulu kwapha abantu abaningi I think imimoya ithukuthele emkhathini. Ye, kwaba liqiniso elikhulilele ngoba lelo lilizwe ekwapha abantu abaningi okunija ukuthi ngoba kungafiwa noma ngabe kuthiwa kuyaqiniswa kule khisini lapha nalapha. Kungaba liqiniso lokho, ngivumelana le ndoda ngokunjalo. Into esengithi okwesibili, ngivumela nendoda le eqeda kukhuluma ikakhulu njengobuyele kubhuta ade khuluma kakhulu eZimbabwe yeRise ukuthi ya some of other things it doesn't need continualism ngoba i-constitution so far so good, we do have a good constitution in Zimbabwe but no implementation. Having that constitution, we expected the leadership that is in current government to be the one who implemented the constitution, but they are not. They still keep on promising to implement the constitution. So I don't see what singaqala manje to have ama workshops preaching the gospel of constitutionalism kuma youth. They know the constitution very well about Zimbabwe. Bafundile baya understand the constitution. Now it's not about constitution, it's not about parties. But what is important, like at the show for to stand ukukhuluma manje sikhuluma sikhuluma manje ukuthi now it's very hard to bring ama youth together. Because some of the youth are coming from another party A and party B. And then abanye bayathola abanye abathola. Only what is needed now inkomo in Zimbabwe is a political education kuma youth, regardless of political AOP, to understand what is politics and what does politics bring to their table. And ukuphiwa lokho abakuphiwayo, imali ezingalamsebenzi ezingabaphilisile, abanye imali zokunatha, abanye imali ebazisebenzisa khona lapho. So what is now is needed is ukuthi ama youth azame ukuthi understand politics and not being used. Political education is needed. Let's forget about constitutionalism. Let's forget about our policies. Our policies as of now are prevalent. I'm trying to give the understanding to my brother when Zimbabwe Youth Arise. Our policies now are prevalent because we are failing to uplift ourselves. Our policies are there and are not implemented. And the government, ayila mali. Yebo ingabe ingalamali imali khona
Chonta, because there's a lot of corruption in the current government in Zimbabwe. A government, Yam Nanga government, Yam Tari. Because these are the two governments, as Nazi see, as since 1980. And it's the same Zanu PF. And it's the same people. And they're using the same system. And so, of which, what is important is the political education to the youth so that they understand and differentiate equality, the economy. And then they understand the political education, which fine, we can vote for the people and be in the government. But what comes after? They were my offices. It's not about politics. Now let's talk about the economy. Whether it's ZANU-PF, whether it's MPC, ZAPU, ANSA, both of us were in the same trap. Both of us were in the same challenge. So of which I will not need which one am I with a silo a caban at the same time are not benefiting. Because am I youth I was ZANU-PF today. The same army that took over and the same intelligence people now same like us, ordinary citizens. And I don't understand what I'm saying. That's why Abanyabantu in other countries of it, I'm at Fundana. Yes, they're saying we are the best country in this region in Africa. But I don't believe so. Because it can't be fooled in the Minyani before election and during the election. After the election, it becomes stupid people. And the government, I say, is born in the bank. Same with army, same with intelligence, same with police, same with whatsoever. So what is needed now is to differentiate between the politics and the economy. Yes, let's go to our partisan board. But let's not forget that after election, let's not fight. Let's come together as young people. Party A is Party B. And it is about economy. It affects us all. Let's unite. And try, by all means, to stand up as you. That's a good name to Zimbabwe, arise. What are we arising for? It's not about policy. It's not about constitution. It's about economy now. It's about employment now. It's about education now. Most of the youth, many of them, come January next year. That are in university colleges and secondary primaries. By the coaches' school. I'm a first term, 32 days after each term, believe. But how do they expect those people, those parents, to pay for their children when they fail to feed the same children at the same time?
Thank you, Mr. Nyoni. I'll come back to you as we wrap up the show. Sithathe abalaleli timbotora vatereri tinava mavunza parunare makadi henyu mukoma wangu
ndivo makadiwo babongo
aiwa tinofara matibata muri kupi
ndiri kuno ku Franciscan Botswana
aha mainzwa iri mugango nasi
ndio chaizvo chaizvo wangu mu
tipeiwo pfungwa dzenyu.
Munoziva zvinoitika muZimbabwe. Youth iye ari kutaura iyeye uri kutaura zvakanaka sterei. Asi nhamo iripo manje ndeyekuti vanhu havasi kuziva chinonzi ikonomi and havazivi kuti ikonomi yacho inobva kupi ichienda kupi. Ndo chimwe chokutanga izvozvo. Tikaziva chinhu chinonzi ikonomi kuti chinoti ikonomi yacho ikwire chii, then we have no problem. Bhozi kurapa munhu hakusi kungorapa chete, unotanga dokita unotanga kuona kuti hosha yabva papi, then wochipa mapirisi. Ino kana muchingoti ikonomi, imimi mamainzi anaona munhu angagwa achisa mari muhomwe, anaona tomukai vachisa muhomwe mari muhomwe. Ikonomi yacho munoda kuiona kupi? Inoda kumuka ichibva kupi? Inobva kupi? Muminda macho hamuna chiri kurimwa chiri kubuda. Zvekudiridzira zvakasiyiwa nevarungu makatema tema. Saka ikonomi yacho munoda kuti ibve kupi? That's why youth ikaziva chete kuti chinonzi ikonomi chii. We have no problem.
Saka chii chinonzi ikonomi, chii chingaitwa nemayouth ipapo pachidimbo?
Youth inofana, like kwatiri kunoku, munoziva hurumende iri kuno inoti iyo tinokweretesa vayouth yotora mari yapuwa mari yomonitwa for 6 months ichibhadharwa kana iri ofisi kana iri factory inobhadharwa nehurumende for 6 months nevasenzi vacho yozorumurwa. Now kwedu manje namwe iripo ndekuti hakuna hurumende, hatina hurumende. Don't talk of government, we don't have a government. Kana ndiri kuti mune government isingazivi kuti kune munhu kuti unodya unodi unopfeka hazvizikanwe. Saka une hurumende ipi yacho?
Thank you there, Mkoma Mabvunza. Muri kutaura yenyu kuti ikoko kuBotswana hurumende iri kubatsira vechidiki nemari. Asi muri kutaura zvekare kuti kuZimbabwe zvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Hurumende yacho homwe dzakaboka, saka inobva kupi mari yacho?
Hurumende inofanira kuziva kuti ikaziva kuti ine vanhu vanofanira kudya. Uripoona vanhu vari kuita ivo vari kutsvaga kuti vanhu vakafa vakafa sei, imari iyo vari kupuwa. How much money are they being paid? Vanhu vakabva kuEngland, vanhu vakabva kuSouth Africa, vakabva kupi? If that money yakatorwa ikapuwa vanhu kuti vavhure makambani, how many companies dzaidai dzakavhuriwa?
I'll leave that to the government to answer, but thank you so much, Vamabvunza. Nekupira muchirongwa, regai titore mumwe mutereri wekupedzisira.
Zvakanaka baba,
tinotenda zvikuru. Silo Moyo ecingweni, I think nobukhosi. Kunjani Moyo?
Hayi, ngiphilile baba Nkomo.
Nobukhosi, hayi, okay, hayi, siyaphila lathi. Uyizwile indaba sokusela imizuzu emibili kuphela?
Ye, ngiyaluza udaba.
Ye, akusiphi umbono wakho mama? Baphila njani abasakhula?
Lapha impilo inzima kakhulu eZimbabwe. Kunzima sibule ngoba ukuthi uphile uziphilise akula msebenzi, akula ndlela ukuthi uthole imali ukuthi wenzeni nje, vele siphila impilo ebuhlungu kakhulu ngani izibotshwa. Njalo into esibangela khona ukuthi siphile nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe ubukhokhele bukhona bakwezanupief kabuhloniphi ilungelo loluntu. Ngabe bayasihlonipha? Ngabe sithi nxa senze i-election siyabe sivotela utshintsho, hayi ukuhlutshwa nokuhlukumeza lokhu abasenza khona. Izanu kayihloniphi umuntu eZimbabwe, iyalulaza abantu. Yikho siphila nzima, kunini sihlupheke elizweni leZimbabwe iminyaka eminingi kakhulu. Thina sizalelwe ebunzimeni bonalobo, sesize sikhulile siseshuleke ukuthi siziphilise. Kuthi ngakhulu impilo esikiyo baba Nkomo.
Hayi, kuzalunga Mamoyo, bathi themba kalibulali.
Yey,
liqhubeke lithemba.
Hayi, kuhle baba.
Ye, hayi, siyabonga. Be lisixhumela ingapi kwendawo?
Ngilixhuma ngiseNkayi.
Aha, hayi, libabingelele bonke khona ngapho eNkayi, ngiyakwazi kakhulu.
Hayi, siyabonga baba Nkomo.
Siyabonga kakhulu. We have a minute remaining on the clock. Back to you, Simba. Give us your last word in 30 seconds.
Thank you, Nkomo. Thank you so much for this platform. Anyway, in closing, like we always say at the Zimbabwe Youth Council, as well as Zimbabwe Youth Arise, Zimbabwe Youth Council is an affiliate of the Ministry of Youth that we also work with, and the Zimbabwe Youth Arise, we are saying we can come together as youths, we can empower each other, we can end polarization of the political landscape, we can advocate for the leaders that we choose on merit as we get involved also in the choosing of the leaders ourselves as the young people, and not only on political affiliations, but people have to be married. So Zimbabwe Youth Arise has created a platform where we can engage with the youth. We are on Twitter, Zim Youth Arise as our handle on Twitter. Let's interact there as the youth. We are also on Facebook, Zimbabwe Youth Arise Zimuya.
Thank you. Let's leave it there. Thank you to Simbarashe Manyika of the Zimbabwe Youth Arise, as well as Zenzo Nyoni of the Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. This is it, Zimbabwe. Let's make another date next week. I'm yours truly, Tungamilinkomo. Good night.